gweta riri kumirira vajack robert saunyama navadanimo saunyama vakris ndlovu vati chinangwa chekuenda kumatare ndechekuti vaviri ava vabviswe mumaoko emasoja uye kana paine mhosva dzavakapara vamiswe pamberi pematare edzimhosva zviri pamutemo vandlovu vati vaviri ava havana kumbosvika kana pakutsvagwa nemapurisa
ichokwadi kuti ndiri kumirira robert nadanimo saunyama nezuro manheru vari kumba kwavo kuzimunya panonzi pakasvika motikari yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzechiuto vakabata futi dzinoshandiswa nevanoshanda muchiuto vanhu ivavo vakashungurudza mhuri dzarobert nadanimo vakarova madzimai anga aripo pamba vakarova robert nadanimo pamberi pemhuri dzavo pedzezvo vakazotakura robert nadanimo vakaenda navo kusati kwavakuzikamwa kuti vari kupi izvozvo izvi asi isu semagweta tichiri kumbofeyafeya nyaya ichona kuti tione kuti vari papi kana kuti tishande nevemutemo tizive kuti vakachengetedzwa kupi ende kuti vakachengetedzwa nyaya dzi
mutauriri wemauto kenel alfios makotore vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi mavo vaviri ava vanonzi vakapambwa nezuro manheru vari pamba pavajack robert saunyama kuzimunya nemasoja anosvika masere mushure mekunge vamborohwa zvakaitisisa pamberi pemhuri dzavo madzimai vaviri ava anonzi akarohwa nemasoja aya mutauriri wemdc mudunhu remanikaland vatrevor sarwaka vati vaviri ava vanofungidzirwa kuti vaive nechekuita nemhirizhonga yakaitika masvondomana apfuura varobert saunyama ndivo vakakwikwidza vachida kumirira mutare south mudare reparamende uye ndivo sachigaro wemdc mudunhu remutare ukuwo vadanimo saunyama ndikanzwa weguta remutare vachimirira ward 6 kuchikanga adanga mvura vasarwaka vashora zvikuru zviri kuitwa kunhengo dzemdc mudunhu remanikaland kusanganisira vaviri ava vakatorwa nechisimba nemasoja mukoma wevaviri ava vamike saunyama vaudza studio 7 kuti vakangomirira zvinobva kugweta iro vati rakwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court kupambwa kwevaviri ava kunotevera zvakaitwa kuna vanoa sahumbe kuzimunya avo vakaitwa kasira mberi nemauto vachipomerwa mhosva yekukokera vanhu kuita zvemhirizhonga mwedzi wapera vasahumbe vakarohwa zvakaomarara nemauto vakazoshaya mushure mekurohwa uku ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida mumwoyo